Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 22 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunofiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kunonyoresa kuvhota zvichitevera kupindira kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura semacommissioner of oaths. Mamwe masangano ari kuongorora kunyoreswa kwevavhoti anoti vamwe vanhu zvikuru kumaruwa vari kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Joseph Munyanga vekereke International Christian Center vari muNew York muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vanoti vanhu vakawanda vave kukwanisa kunyoresa kuvhota zvichitevera matanho ave kutorwa nenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura ebato ravo. Ava vekubatsira zvikuru mukusainira vanenge vachida kunyoresa magwaro anoratidza pavanogara ayo ari kudiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Vaguti vanoti nhengo dzavo dzeparamende pamwe nemakanzura avo vakapiwa masimba neZimbabwe Electoral Commission ekuti vange vachibatsira vanhu nebasa iri kana kuti kuve maCommissioner of Oaths mushure mekunge vakawanda vakundikana kunyoresa vachishaya anoasainira magwaro avo. Ngatinzwei vaguti vachitsanangura.
Nhengo dzedu dziri kubatsira zvakasimba. Tina mamembers of parliament edu munharaunda varimo munzvimbo dzakasiyana siyana vari kukomishena maafidavits. Tina makanselas edu mumanharaunda akasiyana siyana vari kukomishena. Ipapo toda kuti titendewo zvakaitwa nefeki nokuti hatidingoramba tichingova blema nguva dzose. Zvanenge zvanakawo hanzi hatovapembedza. Apa vapa vakajekeserawo vachibuda pachena kuti ma serving councillors nema serving members of parliament ma commissioners of votes zvakatotibatsira zvakanyanya nekuti vezeki vacho vanga vasina capacity panyaya yekuti havana ma commissioners of votes. Tinowana ma reports akawanda kutoti ma senders vanotovoenda kana maawa maviri matatu mana mashanu pasina commissioner of votes nokuti ma commissioners of votes vanenge vaita mashoma. Asi tichikurudzira zve vamwe vakaita semagweta awanda atekeshera muno munyika inational duty kai vunobatsirawo pava registration centers ari pedyo navo vanoitawo macommissioners of oaths nokuti toda kuti tingeita mudeme tibatsirane kuti ndima iyi tifambe tisakure tipedze.
Muri kuonawo here pane shanduko pauwandu hwevanhu vaakunyoresa kuvhota? Dambudziko irori paragadziriswa remaafidavit ndorimwe ranga richinzi ranga richidzosera shure nyaya.
Ashanduko iripo zvayo Jonga. Ndoda kuti nditaurire kuvateereri vazive pane donho riri kundifadza chaizvo. Muno musha weHarare kune constituency yekuAirport. AirPort yadadisa. Tine vanhu vari kumiramira kuAirport. Ndoda kuti nditende pamhepo. Pane mufana wechidiki anonzi Zivai Mhetu. Ndoda ndimutende mhomho yese Zimbabwe ichiteerera kuti ari kuita basa guru mufana iyeyo mukomana iyeyo. Tinavo vachairmen veduwo muno muHarare. Eva Eric Murai haivhiridzuko vari kumiramira. Saka zvoda kuti isu vatungamirivo tirambe tichikurudzira vanhu tichipinda muvanhu tienda vanogara mudzimba dzavo pavanoungana pamisika kana mapower chaimo mudzichechi matinopinda tichivakurudzira kuti havedue imi munomwa hwava mutati matako yanyu mamwadoro renyu muchimbona registai tichivakurudzira tichitaura navo zvakanakanaka.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe masangano ari kuongorora kunyoreswa kwevavhoti anoti vamwe vanhu vari kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika kumaruwa vachinzi mishina yebiometric voter registration inoita kuti izive kuti munhu avhotera ani musarudzo dzegore rinouya. Masangano aya anoti aya manyepo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano rakazvimiririra reHeal Zimbabwe Trust iro rinoongorora nyaya dzerunyararo rinoti kumaruwa akawanda vanhu vari kutyisidzirwa kuti ZANU-PF ichaziva pavanenge vavhotera. Mutauriri wesangano iri vaRollings Magede vanotiwo vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vari kunyora pasi maserial number anenge ari pazvipepa zvinopiwa munhu kuratidza kuti anyoresa kuvhota, izvo zvavati zviri kuunza kutya muvanhu.
So maripoti atiri kuwana izvinezvi kubva zvatanga chirongwa chebiometric voter registration ndeyekuti pane nyaya 3 dzandichataura nezvazvo. Yekutanga ndeyekuti pane prosesi yekuti pane vatungamiri vatsigiri veZANU-PF vari kunyora maserial numbers emaregistration slips kana munhu apedza kunyora apedza kuregister. Kechipiri madzisabhuku kana kuti mavillage heads ndo vari kuramba kupa kusainira maafidavit eproof of residence kuvatsigiri vemapato anopikisa anosanganisira MDC. Then chechitatu kuchizidzirwa kunzi musi wekuvhota mabiometric voter registration kits achange achine kamera inenge ichirekodha kuti wavhotera papi.
Vamagede vanoti dzimwe dzenzvimbo dzakanyanya dambudziko iri dzinosanganisira Chiundura, Gokwe, Maramba, Pfungwe, Bwera, Bikita, Mudzi, Mbire, Chivi, Guruve neNyanga North. Vamagede vanotiwo mukubatsira kuti kunyoreswa kuitwe murunyararo ivo sesangano vave kufonerawo vavanenge vanzwa kuti vari kutyora kodzero dzevanhu mukunyoresa kuvhota vachivabvunzurudza nezvenyaya idzi.
Isu taenda chinhano chakapfuurikidza pane kuti vanhu tingoripota nyaya yekuzeki mudzimwe dzenguvawo as part of target pachirungu inonzi target lobbying tinenge takufonerawo maperpetrators vari kukonzeresa zvandataura izvi pabvr kuva tovabvunza kuinterrogate kuitira kuti kana takunoripota nyaya idzi dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kungava kuZimbabwe Human Rights Commission kana kuZimbabwe Electoral Commission tinenge tine umbowo huzere.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vatsigirawo matambudziko ari kusangana nevavhoti vakatiwo vari kushanda neHeal Zimbabwe Trust kuti vakwanise kuendesa umbowo hwakakwana kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe nekomishini inoona zvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
So far tatiri muhukuro neHeal Zimbabwe Trust vari kunema mapoka avari ari mumanharaunda anoita basa rekuongorora nyaya kuti vange vachitiudza kuti zvaitikira papi uye zviri kuitwa nani. Mukutaura kwedu neZimbabwe Human Rights Commission tichange tichivakurudzira kuti vaende vanoongorora nyaya idzodzo vagozodziunza kumadzitare ezvimhosva. Sekuziva kwedu kubvunzira kutyora mutemo.
Vachimini vati masangano akazvimiririra vari kupawo vagari vekumaruwa dzidziso pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota. Vatiwo iwo nesangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights vakatoisawo nhare yemahara kuti veruzhinji vakwanise kumhanara kana vachinge vatyisidzirwa kana kusangana nemamwe matambudziko mukunyoresa kuvhota. Vachimini vati nhare iyi ichange ichishanda nguva dzose.
Tikurudzira kuti vanhu vange vachiripota kwatiri netoll free number dzatagadzira kuti kwese kwatinongonzwa kuti kune dambudziko radaro raitika vanhu ngavafone pachena kwatiri votiudza kuti chii chiri kuitika. Vakatiudza kuti chii chiri kuitika hatisi kuti ngoda chete kuzvinyora pasi kuti ndozviitika. Tinoda kuedza kuchibatana nevanofanira kunge vachizvigadzirisa kana kuzvimisa kuti vazvimise. Kubva patakatanga kuita basa ratiri kuita iroro pakatanga kunyoreswa vanhu patsva tiri kutambira mafone calls akati wandei anenge aine nyaya dzakaita kunge dzakadaro tichidziendesa kuHuman Rights Commission tichidziendesa kumapurisa.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau sezvo nhare mbozha yavo yange isingadairwi. Nyika iri pakati pekunyoresa vanhu patsva kuti vazovhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
kunzira here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Kuepwith, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Netafara, Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East, Nesouth, Musikavan, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West, Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavan, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Zarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kuyambira makanzuru pamwe nezvipatara zvehurumende vari kushandisa zvikonzi mukuwira zvikwereto zvavo zvine vagari richiti vari kutyora zvichikamu 68 chebumbiro remitemo yenyika. Mutauriri wesangano iri vakumbira emafunda vanoti magweta ane magwaro ekushanda ndo chete vanobvumizwa nemutemo kupa yambiro dzekusungisa vanhu kana kubatsira vanhu nemazano mune zvemutemo. Makanzuru akawanda kusanganisirawo Harare neUlawayo anonzi ari kushandisa kambani yeWellcash mukuwira zvikwerete zviri muvagari. Danho rakanzi nedare repamusoro riri kunze kwemutemo asi richiri kushandiswa nemakanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuru yataita navamafunda.
Hongu ndizvo zvarehwa nemagweta ekodzero ari kuZimbabwe Lawyers for Human Rights wari kunyunyutawo zvikuru kuti zviri kuitwa izvi zvinenge zvisiri pamutemo uye zvinochora kodzero dzevanhu nekuda kwekuti wari kufamba vachiharasa kana kuti kutretena wagari nekuda kwenyaya dzemari dzekumakanzuro. Vari kunzi havakodzeri havafaniri kunge vachiita zvavari kuita izvo, kuita matress litigation kana kuda kuendesa vanhu kumatare nekuda kutora mapropati avo zviri kunzi hazvina kukodzera nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi ivo vanhu vanenge vaine zvikwerete kumakanzuro ivava havasi kutyorawo here zvakare kodzero dzemakanzuro iyaya nekusabhadhara?
Hongu ndizvo zvarehwa nemagweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti wekumakanzuro wemalocal authorities ane chokuita panyaya dzokuti kana paine paunonzwa kuti apa taregererwa nevagari vasi kubhadhara mari kuti service ifambe, tinofara zvikuru chaizvo kuti timwe mvura yakachena matinogara. Tinofara zvikuru kuti environment yatinogara inge yakachena mara vachitakurwawo. Hongu shuwo makanzuro anofanirwa kubhadharwa kuti zviite, asi zviri kunzi zvinhu zvavangangotarisira kuita zvingabva mukutsvaga ruzivo kana kuti legal advice or assistance kubva kune vanhu vanenge vanomanejwa kana kugavhenwa nelegal practitioners act wanowa magweta. Manje izvo zviri kuitwa nemadebt collectors asiri covered, asina anowa regulator kana anowatarisa mashandiro avo.
Saka zvii zviri kukurudzirwa nemagweta aya kuti vagari vange vachiita tichitarisa vanenge vakatorerwa midziyo yavo nezvikonzi?
Tiri kukurudzira kuti vataure nemagweta avo nemaresources avo vabatsirwe mukupikisa maitirwo ari kwabasa nemadebt collectors aya.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iyo zvinoto kuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Solomon Madzore. Vazhinji munovaziva vachimbotungamira sangano revechidiki reMDC Youth Assembly uye vachizoonawo nezvekufambiswa kwemabasa kubato rePDP. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Solo.
Ndinotenda mukoma Solo makadi.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma Solo, mukatuze kuti muri kupi mazuva ano? Tirikuona kuti munenge mangoti zizi.
Ndiriko. Ndiriko. Chakakosha kungoziva kuti ndiri mukati mestruggle. Dambudziko raita nderekuti unoona kana mukono wenguruve wakudya vana vavo, unosvika paunoona kuti kana baba havasiri baba vane rudo. Saka ndakawanikwa ndichibuda imomo ndiri paspidi yemhando yepamusoro, ndichitiza neupenyu hwangu mukoma Zulu. VaMugabe nenharadada dzavo vachida kuparadza upenyu hwangu nemhuri yangu. Saka ndakamboti nzve. Zvino somunhu wakati nzve hauzotauri kuti ndiri pachikona chakati kauchifemere kauripo, asi unotaura kuti aiwa ndakamboti nzve neupenyu hwangu, asi ndiriko mukati mestruggle zvakanyanya zviya.
Kana muchiti pane vanga vakuda kukanganisa upenyu hwenyu, chii chaizvo changa chaitika apa?
Zvakaitika ndezvekuti pakauya vechisoja, pakauya vakanga vakapfekawo mhando dzemayuta aya dzemayouth brigade vezanwa, vakasvika vakandataka kumba. Saka ndakata kugona kubuda nokutiza noupenyu. Zvakanga zvaoma, unombotraya kauchimbozama kuti upotere uri mukati menyika, asi vanokufembedza mukati memvura chaimo chaimo vanhu vaya. Saka ndakati aiwa hazvina kushata, regedzai ndiwanikwe ndiri pane chimwe chikona ndichimbowanikwa ndichironga ndiripo kuona zvingamira sei. Asi chakakosha mukoma Zulu ndechekuti handina kubva padonzo negwara rokuti dai vaMugabe nezano vabva mukutungamirira hurumende nokuti vaparadza nyika. Ndo chakakosha ichocho. Ipapo handifi ndakabva padonzo iroro redemocratic agenda yeZimbabwe.
Asi kavamwe vanoti vaMadzore zvamaita izvi ndo zvinotodiwa neZANU PF kuti vanhu vanenge vari mikono semi vahambosuduruka mbichana, ivo voenderera mberi vachitonga havozve.
Zvinowanikwa. Asi vanoziva kamunhoroondo yeupenyu nenhoroondo yenyika vanoziva kuti hasizvo zvokutanga uye hasizvo zvokupedzisira. Zvaunoita unoita iya inonzi strategic withdrawal, mwana wamai vangu. Ukaona kuti apa pashata apa, asi chaunoita kukurudzira vana vese vari munyika yeZimbabwe kuti aiwas uyu onai mukono wenguruve unoda tiri pamwe chete tichirwisana. Ndakurwa haurwi nemhando imwe chete, unorwa nenzira dzakasiyana siyana. Ipo pano pandiri kutaura ndiri kudzoka kumusha ndikizorejista kuvhota, ndiri kudzoka kumusha ndikizokasta vhoti yangu. Asi chakakosha ndiri kuno ndiri kudeedzera everyone ari muZimbabwe, kunyanyanya vatungamiri vemapato akasiyana siyana nepati yandinowanikwa ndiri kwairi nekupdp kuti aiwa ngatiisei misoro yedu pamwe chete sevatungamiri venyika, tiwanikwe tichiisa vana veZimbabwe pamberi. Vana veZimbabwe ndo vakakosha mukoma Zulu. Nzara yauraya yapinda mumusha, saka tiri kuti aiwa vaakurya nemutwa. Chokuti munhu wese ngaaise musoro pamwe chete, vechidiki wese ngavaende kunoregista kuvhota. Ini ndichauya nekuita the same. Zvakashate izvozvo mukoma Zulu.
Asi rimwe dambudziko ratiri kunzwa nemasangano akasiyana siyana ndirekuti ivo vechidiki ava vanenge vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota, ringava dambudziko rei?
Muchizvitarisa dambudziko rinoitika nderekuti kana muchida kuziva kune zviri kuitika kune vechidiki, bvunzai vechidiki. Ipo pano muchitaura neni manhero apfuura ndaitaura navachidziva vanotungamirira vari kuMDCT. Ndikati naiba munini zvakamira sei? Chii chiri kuitika kuti vafana vasawana kusvikanza? Aiwa mukoma, ndiri kuita nepese pandinogona. Iyeni pano siripi yangu iona akanditumira picture, ndikati ndafara munin'ina. Iwo wakarejista kuvhota. Ndaifunga kuti wakundwa namaivhale, because maivhale pachavo vakatinonyoresawo kuvhota vangu mudzimai. Ndikati konaiwo mufana anoti batira uri kuzvivambisa sei? Zviri kufamba sei kumayouth uku? Ndiri kungonzwa kuti ameno zvikanzi aiwa takanyoresa kuvhota mukoma, vese vafana naguve, hakuna naNPP, vafana vakasiyana siyana mapolitical parties eopposition. Ndiri kutaura navo tichikurudzirana. Kutaura kwandiri kuita ikoko vechidiki vari kukokorodzana vachinge vari pamwe chete kuisa misoro yavo pamwe chete kuti toita sei kuti vechidiki vange vachinyoresa. Chandingangotaura muchidimbi mukoma Zulu ndechekuti panofanirwa kunge paine interest, panofanirwa kuva nemotivation kuti vechidiki vaende kunovhota. chandingataura nechekuti vanoda kunzwa kutaurwa kwehochekoche yekubatana kwechidiki, yekubatana kwevatungamiri, yekubatana kumapato akasiyana sina kuti aiwa pari kuva paya here bato kana kuti coalition ichange ichifesana namugabe nezanu PF. Because weipi ne evil inonzwa na Robert Mugabe nezanu PF inoda vanhu vachita mukombera anga vari kamwe chete kukanyaurangana zvekuti umwe anenge ari kwake vachita mazuva kwake wazuva kwake hazvina zvazvinotibetsera. Saka vechidiki vanoda kuona panenge paine future kuti mabasa ari kuzogadziriswa here, kuti zvikoro zviri kuzogadziriswa here, zveutano nyaya dziri kuzogadziriswa here.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Solo nekupinda muchirongwa chedu.
Ndavonga zvisina mbobviri.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Solomon Madzore avaimbotungamira sangano reMDC Youth Assembly, uye varivo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rePDP. Pari zvino vari kuti vamboti endei mupoteri nekuti vari kutyira upenyu hwavo. Aiwa hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anooneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chedu chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Kuchingamidza nhama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero. Uri musi wesvondo kudai. Ari kukugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Tinokugamuchirai mufundisi. Mungachingamidza henyu vateereri.
Tinokwazisai mose vateereri. Nzita rangu ndinonzi mufundisi Joseph Miangata. Ndinoshumira ndiri kuno kuNew York kuchurch inonzi International Christian Center Brooklyn. Ndinobata ndiri wechipiri mukereke Mandiri. Tinoshumira kuNew York kuno mwari vachititungamirira vachititra zvavanoda nezvavanogona muupenyu hwedu neupenyu hwevanhu.
Makabvarini kuZimbabwe?
Ndakabva kuo ndikaenda kuMalawi 2000 ndikagarako kusvikira chechi yandaishumira ndiri kuMalawi yanditumidzira kuno kwandiri kushanda neInternational Christian Center ku-2012. So ndane makore mashanu ndiri kuno.
Saka makabva kuZimbabwe matewo mufundisi?
Pandakabva kuZimbabwe ndandatanga zvoufundisi, asi ndandaisati ndaodheinwa. Saka ndaenda kuMalawi ndakaendera mberi nekudzidza zvechifundisi. Ndikaenda kuBible School apart from kuBible School ndikaendera mberi nekudzidza theology as an academic subject or of course apart from being a ministry of course. Saka ndakaita ndichiita chikoro chekuUK kwandakazonopedzisira ndaenda kunoita masters in practical theology yangu ikoko.
Masvika kuno makasvikosangana nevamwe maZimbabwe nzere muchishumira muririmi rweshona?
Ndakatora nguva ndisati ndaonawo vamwe because kwandakasvikira kereke yandinoshumira ndiri number one ndandaita zvekutumwa ndichibva kuMalawi vandidedza vekuno kuti ndishumire nawo. Kuya kwandakaita kwakasiri kekutanga ndandichiita ndichiuya ndichidzokera kuMalawi, ndichiuya ndichidzokera ndichishumira kumaconference avo ndichibatsira nekudzidzisa leadership structure yavo nekude kusvikirawo zvondidedza kuti chiuya utibatsire ushande nesu uri kuno.
Pane zvirongwa here zvamunoita zvekubatsira kumusha kwamakabva kana kuMalawi?
Pane zvirongwa zvekubatsira. Tinobatsira kwese kuMalawi nekumusha, asi vanonyanya kubatsira zvakanyanya kuMalawi nemhaka yekuti kereke yakauya naidze sister church yekereke iri kushanda kuno, and it's more of a sister church yekuMalawi ikoko. vano batsira vana nherera nevano vano famba munzira vanenge vachinzi street kids but vana vaka bva kudzimba dzavo nekuda kwekunetswa nevabereki nekuda kwekushaikirwa nevabereki nekuda kwekushupikana woenda unofamba munzira vana ivo vanotorwa vagariswa paimwe imba inonzi Chisomo Children's Club Chisomo chinorava nyasha muchishona Chisomo chichewa
Nguva dzedu ndo dzadyana tingadai taenderera mberi nehurukuro yedu mufundisi muchingotipaiwo vhesi
ndinoda kuti tiise vhesi rinondibatsira muupenyu hwangu Genesis 1 verse 1 pakutanga Mwari vakasika denga nenyika ndinotaura vhesi nekuda kwekuti hakuna chinhu chinoitwa muupenyu hwedu chingatibatsire chakakosha chinotivandudza chisina Mwari pakutanga chinhu chese chinotangwa chisina Mwari chinoparara asi tikaisa Mwari pamberi tikatungamidza Mwari Mwari vanotibatsira Mwari vanotirwira uye Mwari vanotikomborera ndosaka ndaisa vhesi iyoyi
Mochipendera nemunamato
tinotenda Mwari nekutipa nguva yakadai tinokutendai nekutipa nguva yekuterera kunyange kune vatereri vakatikomberedza vari kuterera panguva dzakaita zvino Mwari ndinonyengetera muvaropafadze muvaropafadze pakupinda kwavo muvaropafadze pakubuda pane zvavanobata nemaoko avo muvaropafadze pavanotsika nemakumbo avo muvaropafadze zvavanoda muvaitire nezita rajesu ndinonyengetera nyasha muupenyu hwavo nezita rajesu amen
nguva dzedu ndodzadyana naizvozvo tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ari kukuonekai ndiprofetisi Jeremiah ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya
aiwa tinotenda zvikuru prasidisi Jeremiah nechirongwa chako uye kambo katinoshandisawo pachirongwa chino Jesu isimba kanobva kuChrist like choir iye zvino tokupai kambo muchinjiko kubva kune muimbi Ja Praiser Hanzi muchinjiko unorema kambo muchinjiko kubva kune muimbi anobva pauzumba apo Ja Praiser kabva katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutauriri webato reMDCT Vaobert Gutu vanoti vanhu vakawanda vave kukwanisa kunyoresa kuvhota zvichitevera kupindira kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura vachishanda semacommissioner of odds Mamwe masangano ari kuongorora kunyoreswa kwevavhoti anoti vamwe vanhu zvikuru kumaruva vari kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina ndinotungamira Nkomo